kurudziro yakanaka kwazvo, hachisini kuisa patiri. Chinhu chatakagara tichingoita nekare, adha vaita tozonyimwa mari kumabhengi kwanisa kusimudzira vanhu, nokuti tikapiwa mari totarisira kuti tikawana mari dzevanhu tikadzisa kumabhengi, bhengi rofanira kutitutsira mari idzodzo tokwanisa kuvakira vanhu dzimba dzavo. Vabhengi vozopota vachitora mari dzinoita tingibhenga muakaunti vachidza kumunhu uya anenge vatoita vakira imba. Saka kana iriyo mishoni yavo tiote vachomboya zvakanaka, nokuti ndozvatakabvira tita kuti chiwira tiite obva taitawo bhengi havo hedu mari dzedu mumabhengi ivavo dzidzevanhu vetikani tatitambira.
Imi manga muchishanda sei? Maa muchiti here nhengo dzenyu dzinouya dzobhadhara mari kwamuri imi mozonobhenga, kana kuti dzanga dzichingonobhadhara kubhengi?
Taiti vanhu vouya votipa mari tonobhenga tritreasure department dzedu.
Tinonzwawo zvakare kuti iwo macooperative seyemurai macooperative akanyoreswa zviri pamutemo, asi ari kusangana nematambudziko mukupuswa kurikirwa dzimba. Zviri kufamba sei?
Ichokwadi, ndo zviri kuitika muZimbabwe, ndo zviri kuitika munhu wechitungwiza. Nokutaka kuti vanhu pari zvino vaapa nzvimbo yokuita settle their political differences through the cooperative, because anogona kuti uri mumwe munhu ari mucooperative asi uchiita zvepolitical party. Mumwe munhu wokuona kuti no, handikwanisi kukwanisa kuita zvakaipa neimwe nzira, asi anogona kudzikisira chete nokupwanyira vanhu vako dzimba dzavo. Ndo zvinhu zviri kuitika muZimbabwe.
Munozosvika pakuvaka sei? Munenge manyoresa sei kuti cooperative inge ichishanda?
Chinhu chekutanga mukunzo chekuti isi tinogona kuregista under the SMEs, Ministry of SMEs and Union. Then kana cooperative yaapruva, ndopanoenda kukanzuri yofanira kupiwa land yoita seyovaka. Asi nokutaka kuti for the past 20 years, I'm not mistaken, 30 years, hakuna kanzuri yakwanisa kuakira munhu even a one room. Sezvaangaita kudhara kuti munhu aigona kungobva kumusha uchingopiwa makei uchitinda mukova wasi wako wapiwa nehurumende. I still remember 1979 sekuru vangu vachipiwa imba yomca waisanzi airport of Rhodesia, vachikwanisa oye makeys aya pinda imomo nenge murumu yenyu wotogara imomo. Saka izvi zvinhu zvakapedzira kitika kudhara. Saka naizvozvo zvinhu zvakahaidzoka nhau zvikomberezi zviri advanced in the same. We need only to the municipal or municipal vongotora vongobharisa vanhu marendos, that's all about it.